ngize time out nje ukuthi ngihlangana ne mfana wangu okumusha inkosi ukuthi nje sadza nje amazondo uthi ngoshi ukuthi bane ukuthi sibonane inkosi yano zwana ukumusha sizithini kuno ngoku kumasango kwathenga tshaka tshaka mbiza zakasiya saka ndawo yakho ngoku ndokwathi kono ndashama ndona nawa nakatsana oku hayi namo vanobva kumaraini kwatakakurira saka tungotambira zvino
makakurira kupi
ndakakurira kumabhuku nekubudiriro
asi pane zvamuri kushambadzirawo here mukoma kudakada kuti muri kungosangana henyu nevamwe
ndikutongosangana nevanhu hangu nevamwe nichitotengawo zviri kutengeswawo nevamwe kuno kukana zvavanazvo ndaona vanhu vanotumira zvinhu kumusha vane bhizinesi iroro saka ndeichingobvunza zvose saka ngandada kuti muriwo tuhembe twanguwo kumusha vanhu vanopfekawo vachishambidzika ndakutokwanisa kunge ndichitumirawo navo zvinhu zvanga tingaziye kudhara but izvo ndakuzviziva because kunoko
tichitarisawo zviri kuitwa ikoko mungati ndiwo zvama muchitarisira here zvakarongeka zvakanaka
mune zvese zvinenge zvichiitika ka zvinhu zvashamba zvemune zvakanaka pasi patiri so far tenau tiri right vanhu bva kuva kwakawanda wanda saka nekuronga kwavakaita kwacho ikoko I think zvinenge zvakarongeka even though it might not be perfect but zviri kutoshanda because tinofara sevekunehama neshamwari.